Thunder and open on my lips. Thunder and open on my lips. Come, readiness and fear. Come, readiness and fear. Come, readiness and fear.
Vashara nevatsigirwe zano PF pamusangano waitirwa pachinzanga Primary School kuno kwamutoko nhasi. Vamunanga govati nhengo dzebato ravo dzirikukwidza musarudzo dzeparamende dzinofanira kushanda pamwe chete nemadzishe mukutsvaga rutsigiro kuitira kuti zano PF igokunda musarudzo dzemusi wa30 chikunguru.
Kana kuna MP akangwara kana oda kuita ndakaende kudze secret imi mauchini kwaisapa ma prospective MPs. Ukaenda kuna mambo mkonstituensi mako, hazo suwena, oinda wakabata kumbeze nyuan, ae matwina ayaye, halitika, ne grocery, ne mbuzi parutimi. Wati mambo, tuna kusenda mdu nurenyu, usuombe, halitika, uchisu nini pisa, ukavona batambia, wotezo wakuti 50% done. Nokuti mambo vachada nama hedgemen avo vagoda nama sabhuku avo voti kuna mwana nhingi anonzi Emerson Ndamuzomunangagwa auya kuna akataura zvakati ini ndamutambira ndodai mwi mose masabhuku avo mahed mutambire mwana iyeyi voti hongu 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 uchadei aiwa kuenda kuparamendi nyengu. Wapinda? Watopinda iwe mpani. Asu ukapikisa. Ukapikisa. Ukasora. Matara vano gara ala gari newe. Vano gara vari moka. Asimwe mazimambo yevu kai kutikuna umusanga newe zani pia. Yapinduka. Mwevu kakuti. Mudunu renyu munyika menyu. Across the board. Nogunisa mambo rotonga dunhu rauri, hatongi nyika yose. Asi ZANU-PF yakapara nachi nyika yose. Saka moziva kubatana ne ZANU-PF kushanda pamwe chete kuti tive norugare mukati menyika yedu.
Mumwe wemadzisha anga ari pamusangano uyu vaEdward Nyamukapa vati vachashandawo nebato rezanu-PF vachiti vafara zvikuru kuti vamunangagwa vari kuvaona sevanhu vakakosha.
Uro ruremekedzo rwauya pa chaizvo chaizvo zvatinotarisirawo semadzimambo tishande nevana vedu zvakadaro. Tazvigashira chaizvo zvataurwa izvi ndizvo zvezvimwe zvinhu zvazvingazvisinganyatsokubatikana bane vazhinji. Dai tikashanda takadaro handimuti pane chinhu chinganetsi. Tinofamba tiri madzibaba nemhuri dzedu takadaro.
Izvi zvinopesana nemutongo wakaturwa nedare repamusoro masvondo mashoma adarika wekuti madzishe haafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kana kuve nedivi raakarerekera. Vamunangagwa vatiwo nyika dzose dzepasi rino dzakasununguka kutumira vaongorori vesarudzo kana nhasi chaiye vachiti bato ravo harina chekutya kuti paitwe sarudzo dziri pachena.
Kuwanda kwatakaita ZANU-PF, why would we want to fight this Pope? Why? The guys tenderers, no one tell you that. Ukabona chane to kandra musuba. Georgia, chopul. And also, no violence, we want free, fair, credible elections. Tabumira van wokun zekutwa we, because I am very confident. My leadership, my colleagues are very confident kuti tinokwanisa kuva ne free fair elections.
Vamunangagwa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vabatane pamberi pesarudzo vakashora vaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti vanga vakonzera kusawirirana mubato ravo izvo zvavati vakazomisa kuburikidza nekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika gore rapera zvakazoita kuti vaMugabe vasiye basa.
Bamberine zanpie, bamberine nokubatana, pasine mandu, mandu dzacho tive neniko, ziriko.
munodziziva zvakaita kutisvika patiri nhasi ndidzo mandidzodzo. Musangano wakapinda matambudziko ukatora nguva kuti kuda zvimwe zvichasanduka, kuda zvimwe zvichagadzirika. Asi interface after interface things went worse and worse, bad and bad. Zvichishata zvikaramba zvichingoshata, takangotarira tichiti zvimwe zvichagadzirika, kudzamara tasvika kuti aiwa, full stop. Kuchema kwevanhu, the voice of the people is the voice of chasungwa nevanhu pamusoro penyika chinosungwa nokudenga. Mwari anofara achiona kuwanda kwavamakaita vakabatana sezvizvi muchichema chimwe chete, hatibatanei, hatisimudzire nyika yokwedu. Naiye Mwari anobva adurura rugare nemaropafadzo kuvanhu vakabatana.
Panyaya yebudiriro, vamunangagwa vavimbisa kugadzirisa migwagwa, nyaya yekusimbaradzwa kwekugadzirwa kwemagetsi, kusimbaradza nyaya yekurima pamwe nekugadzirisa nyaya dzemasaisai kuitira kuti veruzhinji vakwanise kubata zvinotepfenyurwa nemakambani enhau. Ndakamirira Studio 7 kwamutoko, ndini Thomas Chiripasi.